Aini maone rangu pavu kwa zvema tongerwe nyika kuti iyo hurumende yeSouth Africa iri kuti zvayakaburitsa ndizvozvo hurumende yeZimbabwe ichiti handizvo saka pakuita kanenge kakusawirirana karipo asika isu tiri kuti kana hurumende yeSouth Africa iri kuti vana vayakabata 400 mazana mana ane makumi mana ane vatatu pamumabhazi aibva kuZimbabwe achiuya kuSouth Africa ngaiburitse umboo hwacho kuti iyo izvichenure kana uyo iyi
asi nyaya yekuti vana vanoenda kuSouth Africa vasina magwaro akakwana kana kuti vabereki vavo inyaya inokushamisa iwe here imi
haizi nyaya inoshamisa nekuti zvinhu zvinogara zvichiitika izvi hazvina kutanga nhasi vanhu vanotumidzira vabereki vamwe vanenge vari kunoguka vachishanda saka nguva inoiyi yadhisemba ndo ine holiday yakati rebei saka vabereki vanobva varonga ine ndokune holiday inofadza vazhinji yechristmas saka vabereki vanobva varonga nemabhazi kuti vana vadi vauye kunoku kuti vazotambawo kisimusi nevabereki vavo saka hachisi chinhu chitsva hazvina kutanga nhasi
semaonerowo enyu chii chingaitwewo nezimbabwe kuti izvi zvisaitike kuti vana vakwanise kuwana magwaro nekuti vakaenda kavasina vabereki dzimwe nguva vanogona kupedzisira vapinda mukanwa mamupere
izvozvo panotoone risiki iyoyo yakatoepisika yekuti vanopinda mukanwa mamupere zvechokwadi chinoda kuitika ndechekuti vabereki kuZimbabwe vanofanira kudzidziswa kana even vari kuno kana kune dzimwe nyika vanofanira kudzidziswa kuti vazive kuti mwana haagone kufamba ari ega kana achiri mudiki anenge achida munhu anenge vanotonyora paafidhavhiti vachitaura kuti ndapa munhingi wangu mhume yekuti afambe nemwana nekuti kana pasina afidhavhiti uyauya ari kutarisa zvichida sepamwe mwana wegwaro rekufamba naro anaro asi ari kutarisa uya anenge achiti iwe zvauri kuuya negwaro iri unani uyauya webhazi angopiwa uye asina afidhavhiti haakwanisezve kuzoradza umboo hwekuti iye apiwa mwana uyu zviri pamutemo saka zvinenge zvakangonaka kuti vabereki vaite zvinodiwa pamutemo vaite tsvagurudzo yekubvunzisa kuti kana mwana achida kunge achifamba ari ega achibuda kunyika yeZimbabwe achienda kune nimwe nyika kunodiwa chii wogadzisa zvese izvozvo mapepazi anodiwa hapazomboiti dambudziko zveirori iri
asi kavamwe vabereki vanenge vari kuti magwaro acho ekufambisa anenge ari kuti dhurei kuZimbabwe uko
magwaro ekufambisa ari kudhura ende ari kutozowedzera futi kudhura handisi vakatiri kana taakutanga January dzira wegore rinouya iri magwaro anenge akuita 200 saka iye zvino izvi kana tiri kuti magwaro ari kuita zana rimwe chete nemakumi maviri emadhora riri kudhura ko kuzoti parinezenge raakuita mazana